A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, July the 29th, 2019. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the socio-economic hardships faced by millions of Zimbabwe due to the failing economy.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join in the conversation right away by going to at VOA Zimbabwe, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And we are also live on our websites, which are www.voashona.com, www.voandebele.com, and as well as www.voazimbabwe.com, so you can join in the conversation.
The deepening socio-economic crisis is taking a heavy toll on millions of Zimbabweans who are growing increasingly desperate for survival as prices continue to go up. Just today, the company that manufactures sugar, Tongaat Ulet, announced a price increase effective immediately.
And on the other hand, the public continues to struggle with shortages of bread, fuel and electricity. And to beat the price shortages, ZANU-PF has introduced in Tunga makeshift bakeries that many say are outdated and clearly an embarrassment for the nation.
Indeed, that's what we are about tonight. If you want to join the discussion, njengoba sesichilo nje silama nombolo ongasixhuma kuwo, uyakwanisa ukusithumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kumbe nxa ufuna ukusitshayela live, siku 001-202-619-2077. Sikhulumeni ke sizwe imbono yenu ngokukhwela amahlayana kwentengo, ngoba sibonile lamhlanje inkampani yechukela iTongaat Ulet isazisa ukubana iprice, intengo yechukela isikhwelile kuqala nje lamhlanje. Ngiphe umzekeliso, ichukela i-1 kg ebiza imali engange $4.99, i-brown sugar le. Bathi isibiza imali engange $8.61, kuzokuthi i-2 kg ebibiza $9.98 isithengiswa nge-$17.22. Ngakolunye uhlangothi, izinto ezijiyeneyo ziqhubeka zisilela elizweni. Sikhuluma ngesinkwa, sikhuluma ngamafutha ezimota, sikhuluma ngegetsi, i-electricity phela. Bayakhala abantu abaningi bathi hayi akusaphileki eZimbabwe. Ngokunjalo sifuna ukuzwa kini abantu beZimbabwe, abantu abahle, ukuthi kambe liphila njani esimeni esinje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Tiri kutarisa isu kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, nyanya mitengo yezvekudya. Nhasi taona isu kambani yeUlet Tongaat ichitaura iyo kuti yakukwidza mutengo weshuga. Yataurwa namukoma nkomo panapo kuti eshukela. Hanzi vazhinji vari kuchema-chema vachiti zvinhu zviri kuramba zvichikwira. Uyezve tine vamwe vatori palife yedu pari zvino. Uyezve tiri kunzwa Tunga kuti tine mutunga munyarikani wedu wekutanga vamasimba kuchera vari kunzi vari panhare pari zvino. Hameno rega ndivachingamidze. Alo, vakuchera makadii yenyu?
Makadii, makadii, makadii.
Aiwa tiripo tiri kutaura nemi tiri kuno ku Studio 7 tiri kuona nhasi tanzwa kuti zvinhu zvakadai seshuga nezvimwe zvawanikwawo zvichikwidzwa mutengo. Munoona izvi zvichirevei pamararamiro emunhu zuva nezuva?
Zvazvinongoreva ndezvekuti mararamiro avanhu ezuva nezuva anenge achiwedzera kuoma. Mucharangarira imimi kuti mumazuva apera aya pakaitika kuti mafuta edzimota akakwira kusvika $7.47. Nao mafuta aya kukwira kwaari kuita hakuna kumira ipapo. Hatisati tanyatsoziva kuti kukwira kwachona system yachona yavari kushandisa kuti vakwidze mafuta yakamira sei. Saka zvazvinoreva ndezvekuti nguva nenguva, zuva nezuva, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kunenge kuchiomesera vanhu, nekuti chiri kuitika ndechekuti vanhu havana vazhinji vanoshanda vanomukira kubasa, havana mari yavakawedzerwa. Hurumende iri kuti yakapa vanhu yavaiti cushioning allowance $400 but ndeyemwedzi unowu, uye inenge ichipinda mugomba ragara ravapo kare kubudikidza nekukwira kwakamboita mimwe mitengo makare kare. Saka dambudziko ritoripo nderekutoti mitengo iyi iri kuramba ichikwira, zviri kukonzera kuti vana veZimbabwe varambe vachitambudzika. Zvinonobatanawo nenyaya dzekuti hatisati tanyatsokuva solution kuti maUS dollars mutengo yawo wakamira sei. Ichokwadi kuti rate reblack market harisi kukwira haro zvakanyanya pamazuva apera aya, asi ipapo pariri rate rachona even reserve bank ranga rakusvika kuma8.99. Saka zvazvinoreva ndezvekuti dollar iri richiri kudhurira vanhu kuti vange vachiri wana vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvizorevawo kuti zvinhu zvatinenge tichizoshandisa munomu zvaisidhura.
Aiwa, tinokutendai vakuchera. Ntunga, I think we had a caller but they dropped. So let's see what our people here are saying on the VOA Facebook page. Nokuchingamidzai tina Disciple Madanire vari kuti vari pano vari kuona nesu. Nicodemus Matariro, I'm watching you from live from DRC. Nicodemus ari kuti muri sei ecosystem havina mukoma nkomo. Ntungamiri hanzi muri sei. Choga M ari pano ari kufona ari muno muWashington DC. Tichamboedza kufona tikuona ne 202 number tinzwe kuti vari kuti chii. Courtney Mepi, Courtney ari kuti ndifonerei please. Tina hanzi ingatadzi kukwira sei mitengo? Ndi Courtney Mepi Courtney, top feni wedu wepano pa VOA Facebook page yedu. Hanzi kuchiredzi kwakapiwa mumwe murungu wezano asiri kana kumborima. Hanzi asiku kana kumborima, hapana zviri kuitwa ikoko kupurasi kwake ndokutaura kuri kuitwa nasisi Courtney Mepi Koti vari panapa vanenge mukoma. Vari kuti Sugar Ntunga ingaregedze kukwira nekuti vari kuti kuchiredzi uku kunenge kwakapiwa kune dzimwe nhengo dzebato rinotonga rezano PF, asi kutaurawo kwavo hatizivi, hatisati tanyatsonzwa kuti ndo zviri kuitika here. Over to you Ntunga.
Ndizvo mavhi kuchera asikhangele intengo zechukela elimhlophe. Itonga Hewlett imemezele mhlaka 3 ngenyanga edluleyo ngoJune ukuthi ichukela elimhlophe elilesindo se 1 kg intengo ibi $5.22 leyo price ikwelile namhla yaya ku $9.04 then i 2 kg ibi $10.44 namhlanje sikhuluma nje i $18.04 increase about $8. Uthini ngalokho, kambe kuphileke njani?
Kutho ukuthi silodubo olukhulu kakhulu lapha elizweni elokuthi intengo ziyakhwela zilanda i-US dollar, i-price ye-US dollar. Kodwa ama-salaries abantu kawakhweli nge-rate ekhwela ngayo intengo. So udubo esesinalo kathesi ukuthi sesilentengo eqongayo kakhulu uwedlula uwedlula ama salaries abantu bese kuba ngokuthi abantu bahlupheke bese kuba ngokuthi abantu bahawule lapha eZimbabwe ngoba intengo le ayisiyo ndaba yothi iqonge kakhulu kodwa abala esikhwameni imali ezokuthi bathenge abantu abasebenzayo uzakhumbula ukuthi ikhathesi senzo zikahulumende ezinye zangkhona bayasebenza 2 days abanye bangkhona bathi sifuna ukuthi senze 1 day ngoba abala transport abakwansi ukuthi baziphilele ngendlela ababayikhangelele yona ukuthi baziphilele so uzabona ukuthi uDube esilalo lukhulu kakhulu elokuthi kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singaluqeda njani.
Siyabonga kuchera eqhubeka ubambile mavela sanzi tine mtereri silo mlaleli ecingweni wakati yakho mtereri
mushi makazimba yemu rider
ai wathi riwadi tirikutaura nani uye zvemuri kupi
right mugauri ndiri muHarare
ndoma tirikutoda muHarare makamira sei tiudzewo panyaya yemitengo yezvinhu kwakamira sei kuHararo ko
pakaipa ndaona nhasi yashuga yakwira zvisingaiti.
Ehe, mamuchimboitenga mari uyezve nhasi yanga iri pamari.
Nekeshi zvangaita vanotengesa nekeshi yepanze vai vangachitengesa ne $10 $9.
Mhm.
Nhasi ndaona vari kutengesa ne $13
$14.
Mhm. Then mumashops umu ndiye chiswaipa neko keshi ndaona iri kuma $17 $18.
Okay, osaka panze pechitoro vanhu vanenge vachitengesa keshi. Mari yacho inombotitsike mbichana asi ukapinda mustoro uchiswipe mari inobva yakwira nekuti uri kuswipe
inobva yakwira bhozo wakatenga neeko keshi yanakuswipa kana pari panze unototanga watoita cash out watombotsvaga mari waitenga nepercentage zvakare
aiya zvakaoma saka poitwa sei apa manje
ndiri kuona pazvava iko zvinozvi kuzo kuti titi kana vanhu vari kumabasa vawedzerwe mari zvinongoramba zvichikwira pakuda kutongoti vanhu havambogara pasi vataurirani vaviri ivavo
mishuviro yenyu ndeyekuti vari kuita zvematongerwo enyika havataurirani ndevapa ava muri kutaura
havamurangagwana vanelson jamisa
aiwa ndizvozvo
pana kutaurana because havamwese havana basa vakataurana tu ivavavo because takazviona paipai 08 paipai pakataurana vamugabe nevatsvangirai hatakanga tatomukenani chaivo
Mm-hmm.
But because nezvakazoitika itika zvai situation is tense.
Aiwa machoko makuku tuyo.
Mafunga dollar for 2.
Dollar for 2 manje dollar for 2 iro rora ezvinzera kuti $4 biscuit rider dollar for 2 iro.
Ko chingwa chiri kuwanikwa here tambonzwa kuti pane chingwa chiri kubhekwa kuma office ezano PF ko chiri kuwanikwa here chingwa.
Aiwa atu aika kapleka rike kakango commission wakashanda 24 hours akuna chimba chitonetsa iyo zvino zvi chimutengwa chimba ne $8 chimba chinofanira kunge chaita dollar paizvai
chapa $8
chapa $8 ndakato chitenga nezvure ipapa pane $8 nhasi chaisina towanike kwacho
aiwa mashoko makuku tusaka imimi kuti munyatsorarama imi nemhuri mune muchida mari yakawanda sei uyezve mhuri yenyu yakakura sei.
Inini mhuri yandochengeta tokuti almost 36. Saka mari yatoda ipapo kuti titoropedza mwedzi inotosvika kuma 4000 RTG izvo.
Iri kubatika here manjanzvadzi?
Haiwanike zvachose. Haiwanike.
Muri kuita mabasa api?
Tirimo mukati mugovernment imomo but mari yacho ndofunga haitosvika 1000.
Saka munozozvikwanisa sei kuti murarame zuva nezuva?
Ndipatiri pauda kutodhobha-dhobha kuti wakasvitsvaga kamwe kani kokuti umbobata-bata apo uchienda kubasa wakashaya zvokuita haunotodzorera mhuri kumusha
aiwa mashoko makukutu saka yangovabata wabata
ya zvaa zvokutodhoo wakaita kana wokuti ukawana wakanhu kanonwa kupuwa imwe mari yeextra kana wasina zvokuita zvimwe zvese hayo pakupedzisira vazhinji vacho vamwe vaakutongoita give up ma
aiwa mashoko makuku tanzvadzi muve nezuva rakanaka
Mwari wakuru pafazi.
Thank you so much.
Si pendo kekuwe kuchera. Ngingabona omunye bala ngama bakeries lawa ase sungulwe iZANU PF. Omunye besithi ungani isilugu senkuku, and you know, I see where that person is coming from, because that's exactly what it looks like from a distance. Angazi kuchera njengoba isinkwa sisilela elizweni ukuthi kungaba sokulobuvelo yini, kungaba sokungcono yini after ukuintroduce kwama-bakeries lawa iZANU PF.
Angabona ubungcono bakhona ngoba lapha engihlala kufona njengomula leli osanda kukhuluma isinkwa bengisithenga mina nge-$8 ngilabantwana ababili abayi-esfolo so bayazekhangelela ukuthi bathwale ama-large box alesinkwa so kumele ngisidinge isinkwa at $8 elof kodwa asisatholakali ezitoleni. Even ama-bakery lawa angavuya kumele ube ne-flour engatholakali khathesi. So engaba khona sibile ama-bakery ayasebenza kodwa azaswela ama-implements awokusebenzisa awuthi balungisa isinkwa sangukhona. So ayisilo elokuthi asila ma-bakery eneleyo. I-lockdown siyazi ukuthi ivalile kobulawayo ngeviki ephelileyo. So kutho ukuthi i-capacity yokuthi isinkwa silungiswe lapho ezimbabweni ikhona inkulu kakhulu. Kodwa into ezokusebenzisa zangakhona i-flower le ngqoloyi efunakala yiyo eyabe ingekho. So nxa kuyukuthi uzazinikeza ama-bakery akutho lutho ngoba ingqoloyi iyabe ingekho, siyabe siyidinga ku-black market le flower yangkhona iyabe iswelakala. So udubo lwesinkwa luyaqhubeka lukhona ngoba into zangkhona ezothi sisebenzisa ukuthi sipheke isinkwa siyabe zingekho.
Qhubeka ubambile mnumzana kuchera. Anzi mavine mumu achinyora pa Twitter pa anzi tuma bakeries tuacho tunenge tunzimbo tuwe kuma mishatu yatu yatu kuchengetera huku
pana anyora pana panofunga iya maya ye munu aripa Twitter aripa VOA show na Facebook page Clinton Guta arikuti ZANU PF izvi hazvichanyatsoita anzi zvinenge zvirugwi zvehuku kuti pangabikirwe chingwa hazvina maturo chokwadi ndokutaurawo kwaari kuita ipapa ashora kuti aiwa mabhekari adai anyatsoitwa chaiwo chaiwo mabhekari. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri aripo panhare. Hallo kola.
Hello makadizizi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo naMr Diamond, ndiri paDurban.
Ya, Mr Diamond vepaDurban, taurai tinzwe muri kunzwa iri mudandarwe.
Mune rusarura mgoma. Muri kukwazisa sisi vega ko mgoma havazi kukwaziswa here.
Aiwa mgoma tanga tichauya mabvaba tichama tanga tika.
Magadi mgoma magadi. No three boy endrai mberi.
Ya ndafara kupinda muchirongwa. Nauye mutengo iri kukwira kuZimbabwe kai. Zvinhu zvachona maitikiro azviri kuita hazvina kurongeka. Because makatasa strategy yavari kukwidza nayo mafio awo ndo ari kuti mitengo mumashops ikwire. At the same time vanhu vari mumashops vatona especially vanomanufacture zvinhu zvacho havana magetsi. Ndanga ndiri kuZimbabwe few days ago ndakaona kuti vamwe vanhu vari kusacrifice kushandisa magenerators avo kuita production. Saka zvinhu izvozvo makatasa kuti shiro yavachashandisa vakada kuisa malow prices hapana mabenefits avana vanhu apo vanhu vachizoda kuzohoreswa futi mari. Saka pachokwadi government iripo izvezvi zviyaremerwa hapasisina solution yandinoona kuti kwanisa kuti vaburitse situation pairi kunavo.
Asi mi dai maiwana mukana wokutaura navo ivava vemuhurumende maiti chii panyaya iyoyi?
daenda handine mukana wekutaura nawo pachokwadi chaizvo chaizvo ka vanhu ava ngavasiye zvokunyara zvezvekuti anoo kana kuti chamisa mwana musiki kana kuti uyu ndiani pakuda nhaurirano ine musoro isiri yavari kuita mahumbo ari kutamba vachiita yayo pakuda nhaurirano ine musoro inoita kuti vana vezimbabwe vagone kusununguka matambudziko avari hazisi magariro atinoita nemararamiro atugera tiri musango munomuka hazvifadze netosina tinoona nyika ichingoenda zvakadaro kuita sekunge hapana vari kutungamire but varipo zvinhu zvachova zvakakwidzwa havana chavanotaura ende makazvitarisa ivo ndo vanozvitanga nefuel zvabva pafuel zvaakuuya kumaji kumafood stuffs zvinoafecta munhu wese ende masalaries ari kuora vanhu makanzwa mari dzachona dzimwe dzinozvisatisi hazvitombobatsire chinhu
Aiwa mashoko makukutu, tunokutendai chaizvo mukoma Diamond vari paSouth Africa apo kunge manga muine sipachirongwa.
Aiwa tinotenda, murambe muchindifonera, ndinombozama mazuva ese but hei foni iri kuramba kuzopinda, ndafara nhasi pandapinda wapo.
Aiwa chirongwa ndechenyu, musatye, pindai zuva nezuva muchitaura imi kuti zvakamira sei kwamuri ikoko.
Atinotenda.
Bye bye.
Sizwe lapha uthabalaleli abasekhasini le-VOA indebele bona bathini. Kulo alarm sithole uthi wena we are in Dark City today. Ukhala ngamagesi usithola. Ngazi ukuthi ungapi kwelizwe kodwa uthi hayi akulamagesi lapha khona. Kuzoba lo msunduzwa Ndlovu, indlovu enkulu ithi yona kunjani Mr. Nkomo lapho emsakazweni. Hayi siyabonga Ndlovu, selethemba lawe usiphilele. USydney Lwadle Mdluli uthi wena ukubusa abantu ngenkani vele kulomthelela omubi. Izanu ayivume ithi yehlulekile kube le interim government. Ezabamba okwesikhatshana abantu bazikhethele upresident wezwe ngomdlulike lo uyafaka le nombolo zakhe laphana sizazama ukufonela mdluli siphenduke kuwe mnumzana kuchera kodwa singakayi kuye abasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-live talk udaba esingalo namhlanje sikhuluma ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ityukela likhwelile lamuhla kanti amagetsi isinkwa le fuel kuqhubeka kusilela lakho elizweni mavai. Here we have our second guest.
Yes, we do. Hello, Mr. Ngwenya.
That's Rejoice Ngwenya, by yes. the way, an economic analyst.
Hello, Mr. Rejoice Ngwenya. You have just been eloquently introduced there by Mr. Nkomo. Welcome Hello, to the program. Right. You know, today we're discussing about the economic situation in the country. What's your take? We understand that sugar just went up, and one of the manufacturers, Hewlett Packard, was today announced that sugar has gone up. What's your take?
Well, good evening. Well, I think obviously it was inevitable because, you know, when the price of this fuel goes up, the pump price, it tends to have repercussions, you know, across the board.
Mm-hmm.
But it's because also that the pricing of the fuel is kind of distorted because if the U.S. dollar is plus or minus 8 to 10, RTGS,
mm-hmm.
it really means that at $7 something, we are buying fuel at slightly less than a U.S. dollar, whereas the U.S. dollar is generally used for pegging prices, in this country. So you can see that the industry is really under pressure to try and compensate for the loss of the U.S. dollar pricing, circulation, so that they are able to replace their commodity with U.S. dollar, which they buy either at interbanking rate or off the black market. So it's a bit of a distortion, though. But it's an evil that we have got to live with for the time being.
And utabalwe miholo babangwenya. Ungakuchasisa njani ukuthi intengo yama commodities ikhwela mihla lamalanga kodwa ama salaries impatalo zabantu zimi ndawonye ama salaries are not going up.
Yeah, lokho kukhanya kuyahlupa ngoba siyazi ukuthi nge-economic flat bangaze bakhweze iholo yabantu intengo yemali inflation la iyakhwela ilandelana lemholo engibona ukuthi engcenye bazama ukuthi bayehlise esingathi khona i-demand yezinto ukwenzela ukuthi abathengisayo behlise intengo yabo kodwa siyazi phela izimbako vele into ingavele ikhwele intengo yakhona kabasehlisi so kuqakathekile ukuthi imiholo yabantu sekukhangelisiswe ukuthi i-basket lakhona yibalini ukwenzela ukuthi laba abahola imiholo engaphansi bazuze umholo ongabagcina inyanga iziye phela kodwa laba abama 10,000 yusa ngenyanga laba vele bakhanya vele abalandaba kodwa laba abanemiholo emincane yibo ngathi bayafikela.
And just to play the devil's advocate, does that not justify charges by the government that business people are just being greedy and unscrupulous?
Well, I mean, in a way, that is true. Because, you see, when you are running an economy that is controlled by cartels and crony capitalists, mm-hmm. it is very easy for these guys to collude. I mean, the bread companies can sit down together and say, what do we charge? The oil companies are a cartel. Electricity is run, is supplied by one company, and so forth. So our economy is controlled by small cliques of individuals that can be able to connive. So I think in that respect, the government may be right because we just assume that if the government were honest in completely opening this free market, the market, to make it completely free, so that there is competition from as far as Honolulu, anybody who can supply anything, whether it is electricity or fuel or bread or wheat, is allowed to do that. My belief is that it can put pressure on the local suppliers because they keep going to the government to say, if you open up the borders, we are going to destroy the industry. But meanwhile, there's no industry to protect anyway. So this protectionist and the cartelist type of business in Zimbabwe is really, pushing the price upwards.
Mm-hmm. Mumbo bata makadaro vangwenya chadzuka kwa muri. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi. Tukutaona nani uyezwe muri kupi?
Yeah, ndiri kubotswana muri taura na Vamhlanga.
Vamhlanga, Magadi iko.
Tiri kwedu andot Magadi iyo.
Aiwa, tiri wadi zvedu taura itinzwi.
Inini sisi ndafunga Salisbury.
Mafunga Salisbury.
Munoona chinondirwadza ndechekuti ndikatarisa vana vatongogara ndikatarisa vana vachitepo ndo havana Jason Zia papa moyo vana mbuya nehanda vana kaguvi kuti vakafirei chaiko chaiko ndo lauti vakafira mahara
sei madaro
muona kuti chinondirwadza ndechekuita sei kuti shuwa varuma vakarwa hondo ndo zvavakarwira here izvi ndorwadziwa zvimwe zvisingaiti ndo saka ndichiti ndafunga Salisbury nekuti isu saiza ichiri Salisbury mukaka waiuya murodhi uchitengesiwa chingwa chichitengesiwa tichitenga ndokana kunditaurira kuti shuwa varume ava kuti vakagwira hondo kuti vazadze zvigayo zvedhiziri muharare vachibvisa vachiti havadiso bheri kuti vaigwira kuti vaise nhasingeni vaise uyu zvigayo nezvibhorani nekuchera mugodhi hanzati zvogwadza zvimwe zvisingaiti
saka poitwa sei manjapa
munoona kuti apa poitwa sei apa inini maonero angu ndeve kuti vaiva vaiti Munangagwa tse iye zvino yave Munangagwa 4 saka nhau iripo kana vanhu ivava vasati vagwadziwa chaizvo chaizvo inini ndisekufunga kwangu dai chipanera chachona chebhobhojani chinosunga kuti zvinhu zvisafambe dai chaipiwa inini ndaitosunga kuti zviwedzere nekuti uya aiti pfe uyaye zvinoti pfo kana musoja asati arwadziwa nemupurisa asati arwadziwa hapana chionaka vachamisa ngavambomira vakatsika pavari papo vasachinje nokuti pagara vamunanga gwava hona kuti apa zviti veconcord vaisho nditaure zvakaita ambuya vangu vave kuzeki vara kuti shuwa kana vachitarisa vanhu vachifamba nokuti zvino kana ndandiri kuZimbabwe izvizvi ukatarisa munhu unohwatsitsi kumuhwira tsitsi kwokuratidza kuti munhu atambura ndonitaura kuti shuwa vanhu vari munhu wechikadzi anodya sadza rigopinga achiona matambudzikiro ari kuita vanhu vachirwana maelections maranyuro akadairo ndinorwadziwa zvimwe zvisingaiti.
Aiwa uzabocha wete sicala lokuchochozela ukuthi isituation iqhubeke imbi.
Hayi ye ungakhuluma ngendlela enjalo baba but into engiyibona uyabona ukuthi umuntu nxa esithi ungakangayela abantu abaye celebrate lapha ukuthi hey uyazi ngithabe ukuthi umnangagwa ungenile mnangagwa phe umama lowana ungaplay audio sunjena namhla ukuthi nxa ngakhuluma ukuthi nxa umuntu izinto yena lowana esithi mnangagwa phe nxa engakazi ubuhlu then hayi sisekatshana
Mhlanga nje.
Hayi siyabonga ungena uhlelo Mhlanga.
Lami baba.
Lo bekungumlaleli we Studio 7 ke uMhlanga usixhume kwele Botswana isa 8:30 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Tonight we are talking about the deteriorating social economic situation in the country as millions of Zimbabweans battle for survival. We have as our guests tonight Masimba Kuchera, an economic analyst, as well as Rejoice Ngwenya, another economic analyst. Sithathe umlaleli ecingweni. Umlaleli kunjani?
Sabona ngoku kunjani?
Hayi siyaphila singabuza wena.
Mina ngumpofu la.
Yebo mpofu, usixhoma ngapi?
Ngilapha mina ngihlala eMandastri khona lapha ona la uthwa kuseMandastri.
Ngapi konapho?
eBelmont.
Ziyathunqa yini?
Akulanto ethunqa lapha kubolile yonke into lapha kwesinye isikhathi uyabona siyayenza lapha siyayenza igolide lakho uyalithola ukuthi khona. Ngesikhathi senza izinto zangkhona amagedi kawaseko.
Yeba kithi sikhuluma nje akhona
inumbelaba abanye abangapha ngemva kwethu ko-Ocean laphana tuzayo nekhango uthole lakho ukuthi akula
ngithi amagedi sikhuluma nje kunje akhona namhla kumbe kakho
kathese akhona uyenzakala ukuthi anytime ayahamba.
Yeba kithi
sithwele nzima kuleli lizwe leli senze ngikhumbula mina uyabona inkomo ngifike lapha ngomnyaka ka-1967 kodwa ilizwe leli idorobho leli lalinganje.
Ubuvela ngapi khonapho?
Ngivela lapha esigodini khonapho koMvomanzi.
Okay.
Wawulanda
intuthu ezazithunqa leso sikhathi?
Lalithunqa idorobho leli ngena umsebenzi lapha kusasa ngivuke ngishiya ngingena kwenye indawo manje khathesi ungawungena uyawungena umsebenzi sokufana uhlale khonapho phela.
Yeba
kithi kuyakushuka
kwenziweni pompofu lungisizwe njani udaba lo
nkomo? Mina ngihlala ngikuzwa khonapha uyazi ngiyakulalela insuku zonke ilanga liphuma lisiyatshona ngiyakulalela njalo nxaze sizwa kuthiwa namhla inyuzi zifundwa ngunkomo ngiyakhipha indlebe zami zonke ndlalelisise. Kulabanye labo kuthiwa ngoPhilip Gawule lalaba umntu omdala lo Philip kuthiwa mbani lo wempophoma lo kuthiwa mbani uJoseph Juma
ye
elihlala lixoxa laye kodwa ke into azenzayo zonzani watombe kumbena kakubona okuyenzakalayo elise khathesi nginje so ngilele ngedlala kangidlanga lutho
eyastri
khonapha kodwa kangidlanga lutho.
Sokukubi kangako mpofu?
Kubi kakhulu. Mina imali yami ngayikhwela lapho engicela khona ukuthi ngisebenze kumbe ndophadophe kanikwa lutho. Iminyaka isihambile njalo le mali engangiyithola kayitholakali.
So uthi ulele ngendlala lamhla nguwe wedwa kumbe lo mdeni wonke?
lomdeni wonke silele ngendlala kumpeli kangcede alindumezela idola leAmerica enginalala njile kusasa.
Ewa kithi bari kutaura vampofu bari kutaura vampofu anzi kutaura kunoku ndine nzara nefamily yangu tukurana nenzara hapana chiri kufamba.
But sisemagetini wona la abalayitwa industry khonapha but asidli lutho sesikhangele wona amagesi umduli kuphela ukuthi kona wona ngilale ngiphila kuphela nginatha amanzi.
Hayi kunzima kuzalunga baba umpofu siyabonga ungena kuhlelo baba.
Nami ngiyabonga kodwa Nkomo ngiyacela into esikhathi esiningi ekuseni emini ntambama konke ngihlala ngililalele khonapho. Ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngingenile lami.
Hayi lathi siyabonga uxhaso lwakho Mpofu.
Libe lami lingithinta inamba zami zithiye khonapho e-reception yenu.
Hayi siza kufonela baba siyalibonga uxhaso.
Kodwa ukukhunzela ogawule la ukuthi kona la nxa kumbe kulento abadlayo ngezano hayi bayekele ngakula nto ebaphilisayo.
Allright.
Joseph Chumana lo lubatele so yimi ngiyakhuluma khona.
Hayi sizawabizela induna yakondolwane izabakhuza siyabonga Mpofu.
Allright Nkomo lilale kuhle mdalami mina sendlala nje kuphela njani athi amanzi lale.
Hayi siyabonga uzalunga ba.
Alright, bye-bye,
mtala wangu. Okay, bye. Nazit mtereri mafi.
Maybe before we take our caller, what was Mr. Mpofu saying? He sounded very distraught.
He's saying things are so bad that he and his family are sleeping on empty stomachs tonight. He's saying, of course, there's electricity tonight, but there's nothing to cook.
Very sad indeed. Yeah. Hello, caller.
Yebo.
Makadi yenyu?
Ngiyaphila ngiyakhuluma mama.
Yebo, mana Nkomo.
Yebo, khuluma baba, sikhuluma lo bani?
Ngikhuluma lo James Phiri ba.
Yebo Phiri, usixhuma ngapi kwenda?
Ngisemathinge plantri.
Oh, kumachinge.
Yebo.
Akusiphi umbono wakho? Liphila ngcono yini khona hapa?
Hey, akunzima lapha ekhaya.
Yebo kithi. Ezitolo lapho kuyathengeka yini kumbe sokukhwelile kukhwela njalo nje?
Ezitolo akusathengeki, intengo yakhona iyakhwela, abantu basebenzisa irandi lelo elingasavunyelwayo sesiphele nzima, sisakwazi ukuthi thina siyalithatha ngaphi sihlele ekhaya.
Ngababotshwa yini abathengisa ngerandi?
Babo cha kodwa anti sekuthengiselana ngokuthi lo nyamazi nomakhelwane vele kasezangibophile.
Neva kithi kwenziweni pho Phiri?
Eyi lapha mina lokuthi kungenziwani angazi. Mhlawumbe abantu kumbe bavele nje bavuke bevalile izitolo kuke kuhlala iviki yonke kungathengisi ukuze abantu bebone ukuthi kunzima.
Befe ngendlala manje abantu nxa bengasathenganga phela isitolo zivuliwe.
Ya kumele basitokhe bayebe kukudla ezindlini bese kuvala nje kube kumilizwe ngoba nansi ifiyeli le iyakhwela and ungananzeleli ikhweza nguye president. U-president nguyela amagaraji la akaziuvala and amabhasi la akaziuphathela mahara ukhweza ngabona ifiyeli ngoba imali iyakuye.
Hayi siyabonga Phiri, sile themba kuzalunga, bathi themba kalibulali.
Ye hayi siyabonga baba.
That's Piri, Mr. Piri from Plumtree, Kumaching.
What is he saying?
He's saying, you know, just like Mr. Mpofu, he's saying things are really bad. In Plumtree, he says some people continue to trade in foreign currency, especially the rand, but he appears to be he sounds like a pensioner because he says, I'm not working. I'm seated at home, and there's no way of me getting foreign currency. So things are tight.
Vangwenya tumbo zoka kwa muri mamuru kunzwa vatereri vedu vangavari kutaura tanyanyo batu kwa navampofu vangavari kuti ivo vangavari kuti Belmont anditi kuplawaya vachiti nasi vari kutaurara vasina chavari kujika. Nyaya zakadai muri kusangana nadzo here mamuri kufamba umu. Iko kwa muri ku Zimbabwe.
Muri kunjani?
Ehe, vanguinya.
Chokwadi nokutika kana uchitopinda nyango vanosevenza iko zvinonya kuchisevenza mari yacho yawakabata iri muhomwe haifambirani nezvido zvako saka kungopinda mustoro macho nyango chiri kuchingwa chiripo chiri $5 kana kuti shuga yakwira haukwanisi kuzvitenge vanhu vazhinji vanhu ichokwadi vanotovata nezhara asi anenge ane shungu vana vanenge vachema chema vari kumba saka nyanga icharwa navakomi kuti vashandi vari kutochema vachiti komi horo yacho siyadi kukwira kuti tikwanise kunhii kuti titenge zvekudya asi zvandarira nezvekuti chinowanzotyisa ndekuti kana mihoro ichikwira inflation yacho inobva yakwira zvekare saka ndofunga inini industry iri kufunga kuti vakaramba vakabata mihoro ipapapo vanhu vachaita vashoma vanotenga zvoita kuti mitengo idzike asi ava vakwanisi kuti vadzikise mitengo nokuti vari kutenga ne9 bondi kuti vakwanise kureplace saka ndinorumbo kuti nyaya yezhara vanhu vachivata nezhara icharamba ichienderera mberi vanhu vachifamba netsoka vachienda kumaba svika zvinhu zvagadziriswa.
Mnumzana kuchera spenduke kuwe umzwile ubaba Mpofu ube sithi yena lo mteni wakhe balala ngendlala namuhla lanxa nje amagesi ekhona koBulawayo akulalutho lokupheka. Yebo sokufike kulelo banga lokuthi abantu sebelala ngendlala uMankoyo selaleziko mpela.
Yeah, and ungakhangelisa babo Mpofu usedolobheni. Emaphandleni laphana okwaba le drought into zinzima ukwedlula lokho ngoba abala lutho engxenye bathengise abakulimeyo okunilutshwane. So i-drought isithi ukuthi unabantu abaningi abalala lendlala singahamba emaphandleni sizabona ukuthi abantu bangikhona baningi kakhulu kodwa umbuzo ebenginawo ubaba uNgwenya uyasitshela lapha ukuthi iholo lingakhwela uzaba nge-inflation kodwa sokusitsho na ukuthi abantu bephile nzima ngoba nxa bengelayo imali usebenzisa ukuthi bathenge izinto abakumele babe nazo ekuphileni benze njani ngoba nxa besebenza babe bekhangelela ukuthi izimali abazitholayo kumbe iholo labo kumele libakwanele ukuthi baqede inyanga kodwa nxa iholo lelo nxa se kuyukuthi alisahambelani le ntengo ezikhona kungenziwa njani nxa kuyukuthi yena esithi akumelanga sikhweze iholo ngoba sizaba nge-inflation khathesi i-inflation iku-175% kodwa there is still a mismatch so what is the way out
baba uNgwenya phendula khona
got me a bit wrong angizange thina akumelanga iholo likhwele ngithi mina bona abamanager imonetary economy yethu bathi bona nxa achikhathi esi into ziyakhwela ngoba i-petrol ikhwele iyabiyi-cost push kutsho ukuthi ama-cost okudinga izinto le-stocking iwayenza ukuthi intengo yakhona le-cost yemali yedola yakhona kodwa bayemaze bakhwenze futhi ama-wage sokushiba yi-cost push cost push inflation plus wage push inflation which vele ama-wage akhona kasoze futhi avele akwanise ukuthenga ngoba sokukhwela konke imiholo le-cost push le-wage push so ngibona ngathi mina ama-fiscal authorities babona ukuthi bengahlala bencindezela imiholo yabantu kuza kuba le-consumer resistance sokusiba leludaba lokuthi abathengisayo behlise labo intengo kuthi abathengisayo labo bayakhalakhala besithi asinge siyehlise ngoba idola lakhona silithenga so singathi ngesikhiwa yi-vicious circle kumbe i-paradox kodwa vele mina ngizange ithi kufanele kube le-adjustment ehambelana le-consumer basket.
Vajekesa ipapo vangwenya zitine mtereri parunare mafi.
Hello caller.
Hello, makadize.
Ai watiri wadi tukutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Brian Matanda ndiri ku South Africa ndiri Rustenburg izvozvo.
Ai wakwakadiko ku Rustenburg uko?
Rustenburg ainonzi Tia Tia ndizvozvo.
Ai wandizvozvo chero muri wapenyu. Atipewo pfungwa dzenyu.
Ya, hazazi inini mwenye kubatikana shukuru mwenye kubatika kumba kwedu. Nekuti katika tarisa hurumende yedu ine ndisina kana chidona vanhu.
Sei muri kudaro.
Dai vari vanhu vanonzwa tsitsi vangade vachitombofungawo kuti toita sei kuti kuwanikwe chingwa chaicho kana magetsi zvavo. Because those are serious things zvofanira kuti zvivepo kuti vanhu vararame zvakanaka. Ndouya futi ndobvumirana na baba Mushanga waipinda kutaura manje manje. Kuti dei vanhu vamboregera zvano PF iite inyatsoona yega kuti manje yasvika pakukundikana. Nekuti kana tikati timanyire futi kuti paite dialogue, paitwe Government of National Unity, havazooni kukanganisa kwavo. Saka vanhu vese vaiva vaipemberera kuti chiti Munangagwa tsiye. Ngavanyatsozviona kuti Munangagwa vakafarira kuti aipinda apa, vakafarira n'anga yakabata mai. Saka zvekuti kana zvikanyatsooma chaizvo chaizvo, munhu wese nyange pachanzi mavhoti chaipo chaipo, unoziva ambuya panorigwa mavhoti panenge paita vamwe vanhu vanenge vavhota. Asi pakashaya munhu awanzi yache anovhotera ZANU PF, vanoriga mavhoti acho vamawana kupi?
Mashoko makukutu hanzvadzi.
Saka tikanyatsokurudzira kuti vanhu tinyatsokushungurudzika tirwadziwe. Asi chokwadi ndechekuti kana zvikanyatsosvika papiki chaipo chaipo, zvasvika paboiling point, nyika yese inotenda manje, totaura same language, munhu wese anosvika pakunyatsoona kuti problem iri pakati.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutenda ichaizvo mukoma kwamuri ikoko kuRustenburg uko, muve nezuva rakanaka.
It's 13 minutes before 9 o'clock, and this is Live Talk. Tonight, we are talking about the deepening social economic challenges. And we have economic analysts for our guests. That's Masimba Kuchera, as well as Rejoice Ngwenya. Coming to you, Mr. Kuchera, how do we overcome the deepening fuel shortages in the country? The government has been saying we have enough fuel, and they have been saying, after being proven that they were wrong, they were saying, okay, the crisis will just disappear in a matter of weeks, but several months. And now we are into this crisis, and the situation is only worsening. Mr. Kuchera?
Hello?
Yes, that question was for you. How do we overcome the fuel challenges?
Yeah, I was actually responding to that. I think that maybe it put me on mute. I think that Mr. Ngwenya started pointing out to where the problem is. The issue around cartels, the issue around mispricing, the issue around a dishonest government. Now, we have a situation where our government wants to control the price of fuel, but now is saying that they will not give people, fuel players, money to buy fuel. But we also have a serious problem that we now have a small cartel of people in the fuel industry who are causing this chaos. As you are very aware that most of these fuel companies are now owned by a few conglomerates. I think at one point we had some shady company called Trafigura supplying most of our fuel companies through some negotiated deal with one of the fuel executives. So the problem that we have is that we don't have a liberalized fuel market, which we are supposed to have. If we have then a liberalized fuel market, it means that we'll have a sufficient competition. In the same way that we also don't have a liberalized market in terms of bread and in terms of most of these basics. So at the end of the day, it's only Nkomo Enterprises that supplies the whole nation. Mm-hmm. So when Nkomo Enterprises suffers a problem, any problem, it means that the nation also has to suffer with Nkomo Enterprises. So we need to ensure that we have enough players. Then we also have to ensure that government goes to its core business of regulating and enabling businesses to operate, rather than also wanting to be a player in the same businesses, in the same business. Mm-hmm. There is no point in government making offers and opening these tuck shops or these grocery shops where they are saying they are going to have cheap products. Let them allow businesses and put in enabling legislation for businesses such as Ngwenya stores to be able to operate in a legal way and in a safe way. The way that government also wants to then be a player in an area where they regulate is, I think, one of the biggest problems that we have. And if we remove that from fuel and from most of the market, then we will start going in the right direction.
Aiwa mashoko. Mashoko makuku tu asitina kola regate to the last caller with a low caller. Hello, caller. Kola ningaduna ndisinofunga vambu bata for a long time vangwenya meno muripo here motipo masho kwenye kupedzisira zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe
chokwadi chataro navakuchera kuti hurumende ngaisiyane nezvoda kuti ite zvemabusiness ivo ngaiti ngavagadzirise kuti mapolicies nemitemo zvifambirane nezvinounza dot industry inobva kunze kwenyika michina mitsva mari dzinobva kunze kwenyika mitemo ngaigadziriswe vanhu va one about because members are one quite in the industry, middle class, it's a peculiar industry, such as the character of the Timunga, China, everyone owns a Maria one day, go to the Timet Tangra of the infrastructure in a Yaku responder, when the Maria is no back in the clinic.
Tunga.
Utabaloma Getsi, Nguenya, Lotaba, Le Fuel, Lona Lunga Lung, Sisanjan, Obama Getsi, Le Fuel, really, go pete industry. Njengoba kusilela konoko akula lutho oluhambayo elizweni.
Ya, ukukhona ukuthi njengoba phela singasezifile sikwazi ukuthi sikontrola amanzi angena kwiZambezi. Sesifanele silungisise ama-thermal power stations ethu. Ikholo yakhona silayo enengi, amalahle manengi. Ngakulungisiswe uloliwe alungisiswe ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthwala amalahle sihambise eminyathi ewange ngaphilangaphi, kwenzela ukuthi sustaine amagetsi amanzi engangabi khona. Uhulumende kayekele ukungenelana lakho. Okwamatarifu ukukontrola ama-price uyaphambanisa futhi. Kayekele kube le-privatization, i-commercialization yamagetsi, bazilungisele amagetsi azakwakhona.
And the guy who was given the solar tender in Gwanda recently, the South African guy, he says that in a few months' time, there won't be any load shedding in Zimbabwe. He will finish it all. Do you believe that?
That is almost impossible, because if you look at the demand side, almost like 2,000 megawatts. We are operating at 36% productivity. If we were to up the production of our industry to 80%, we'll need probably upwards to about 4,000 to 5,000. So this guy is a dreamer. He's your typical gangster, your typical criminal industrialist who wants to create stories. That is not possible. We can have small solar units at domestic level and at community level. But what he's talking about, it's almost impossible. We are a big power consumer, and we cannot resolve this problem by just rhetoric.
How about more solar farms? Isn't that where, you know, the answer lies for our power problems?
Absolutely. Because if you listen carefully to what Masiwa was saying, was that the independent power producers, it's not that they're not there, but it's because of the tariffs that are controlled by the government. So if the solar sector is opened up for competition, the tariffs are removed for equipment, and individual solar plants are allowed at the community level, then we can take one third of the domestic consumers off the grid, but the commercial consumers still need the data, and it's going to take a bit of time for us to get out of this mess.
Mm-hmm. Please do stay on the line, Mr. Ngwenya. As we wrap up, Mavi, we have 5 minutes remaining on the clock.
I think let's also just acknowledge some of our followers here on Facebook. Tangatambo kuisendeka ipa side mbijana. Sindrugona muruku komenta mchendera na nezuru kutawuruwa pana Timi Vibs. That kuti brother, we have two powerful forces that are rescuing Zano, which is the security system and the cartels. Once these two are broken down, Zano PF will definitely be truthless. Simply. So only pressing this button, those guys, zvakawanda wanda zvavari kunyura. Pana Courtney Mepi, Courtney Aripano, Onias Nzuwa, Aripano Top Fan Wedu, Tandiwe Gumbo, Aripano, Pasmo Muchavira, Aripano, Tunokutendai, kunge manga muinesu. Over to you, Mtunga.
Mr. Aguchera, the Zimbabwean dollar, we understand, is coming very soon. How will that be helpful insofar as rectifying our economy will be?
There will be no change in the immediate future, because what is the problem is not the currency that we are using, it's the system that we are under. As we are saying, we have a government that is hell-bent on remote controlling everything, even in areas where they are not supposed to be controlling. So even when the same dollar comes, it's just a change of removal of the bond notes. But in actual terms, that will not change anything very fast for the Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo ye Zimbabwe dollar. Inenge iri currency chaiyo here kana kuti I currency yatinoona yemhepo yepamafoni yema RTGS nema bond. Zvinenge yakamira sei pane zvamuri kunzwe.
Currency yemhepo hatifungi kuti pane nzira yatinga kwanisa kuitiza for now. Kusiya kana takwanisa kuisa cash yakawanda muekonomi ne. Mm-hmm. Tichatomboramba tinayo currency iyo yemhepo. Asi dambudziko chairo chairo harisi rekuti tava necurrency here kana kuti hatina. Dambudziko chairo ndere system yacho yatiri kushandisa, kuti chero currency ikauya muchaona kuti inokwanisa kuuya ichipinda mugomba. Mm-hmm. Nekuti zviri kunetsa ndezvekuti value yatinenge tichiipa currency iyoyo takatarisana neUS dollar. Takatomboona president vachifara kuti mari yedu ndo yakasimba muno musadhaki, asi chairi kutenga chacho hapana. Ukaenda kusouth africa nemari yavo iyoyo isina kunyanya kusimba, haitenge sugar ne$13 something yavari kutaura yatiri kutenga nayo munomu. Saka iroro ndo dambudziko rekuti we need to change the system and the way we are doing things. Even njero tikaunza mari nyowani and so on, that will not help.
Aiwa, tinotenda nguva yedu Ntunga inenge yadyanana. Ameno kana une zvokufarisa nazvo.
We did nothing besides thanking our guests, that's Masimba Kuchera and Mr. Rejoice Ngwenya, both economic analysts based in Harare. And we would like to thank you, our listeners and viewers, for making another date with us.
Mm-hmm. Tinokutenda ivesi vanga varipano nesu pa life edu varipa vio eshona. Rambai mchijanya pakanzi share kuitrotiva mwovas na kukonai vava wakonai. We thank you, our guest, as and what Tunga has just done. Our economic analysts were helping us look into the current economic crisis facing the country. Thank you once again.
And please do tune in again tomorrow on Live Talk at the Youth Forum. The Connection. Mike will be hosting some of the Mandela Washington fellows here in Washington. Good night, Zimbabwe. I'm Tunga Milinkomao.
And I'm Marvelous Mtanganyahuye. Good night.